This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 7 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosangana nevakarwa hondo yerusununguko avanobuda pachena kuti havasi kufara nezviri kuitwa naamai Grace Mugabe pamwe navaSevia Kasuku here.
Hapana chokudzidza kuZambia. Tingatovadzudza kuti apa amamadai nekuti iconfusion chete. Saka takuda kubvisa confusion. Vanhu vazive chokwadi kuti hurumende kana yapo tikatitaura nyaya yetransformation tiri kutaura nyaya yekuti tichataka kugadzira izvinezvi kuti nyika ifambe ichienda zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa vaMorgan Tsvangirai nhasi vadoma dare ravo remakurukota. Dare repamusoro rinoti vakaroorana vafanire kusorerana nharembozha vachizodzishandisa seumbowo mumatare. Tonzwawo kuti magweta anoti kudii panyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai nhasi vadoma dare ravo remakurukota kana kuti Shadow Cabinet uye vanyori vanenge vachiongorora mamwe mapazi ehurumende kana kuti Shadow Portfolio Secretaries. Vadomwa vanosanganisa kune zveupfumi vatapiwa Mashakada, kumhando dzemoto vaElias Mudzuri, gwara rebato vaNelson Chamisa, mutemo vaDouglas Monzora, koti utano Dr. Henry Madzorera, kudzidzo muzvinafundo Henry Dzinotyiwei, mukurima vaValentine Ziswa, vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaJarles Mutsekwa, vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Teresa Makoni, vanenge vari kuzvicherwa vaJoel Gabuza, kwoti kuhumizha mukufambiswa kwemashoko vaKalipani Pugeni, madzimai amai Fani Cherisa, kubudiriro yemumadhorobha kunenge kuina vaEddie Cross, kwoti matunhu vaJameson Timber, mukushanyirana kuina amai Stembile Mulochwa, kwotiwo mukutakurwa kwezvinhu vaMorgan Komichi nevamwe. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaTsvangirai Mbune akatanga nekuvabvunza kuti sei vadoma makurukota aya panguva ino.
Nyaya yeShadow Cabinet zvinokosha kuti ugara always muchitarira kuona kuti isusu asMDC tiri bato rinoda kutonga, tinozotungamirira nyika ino sei. So zvinhu zvataa tichifunga tichitarisa kuti kana taane agenda yekuti tigadzire tiite mashandure zvinhu, ndepapi patinofanira kushandura zvinhu. Chokutanga tinotarisa ofisi yaPresident, ndokuti isusu ofisi yaPresident inofanira kutarira 5 directorates. Nyaya yekutanga iri yeintelligence, nyaya yechipiri iri nyaya yeeconomic planning, nyaya yechitatu iri nyaya yekuti tichawana vatoda kusevenza navo kumapublic private partnerships, and then imwo iri nyaya yemaoveterans. The president must have a hands-on focus on this issue. Then taenda panyaya yema minister, taona kuti isusu hatingangoti maministries ese ane priority, but priority iripo ndeye economy. Nyaya yekuti upfumi hwenyika hwaparara kudai hunogadziriswa sei. Then kwouyawo nyaya yekuti vese maministers avo napresident vanofanira kuva navana vanoadvisa kuti apa aita atodai vasiri vanhu vanoramba vakangotarisa nyaya dzepolitics chete, but vachitaura chokwadi kuti panoda kugadziswa sei. Zvinotibatsira panyaya yokuti kana taa kuwa announce policy toita kwa advisory group redu wongorora kuti ma pitfalls achakamira sei zvozotibetsera ndezvakaita sei so ndo imwenya then chimwe chatotarisa ndezvekuti tine ma statutory bodies anoripota kuparliament nyaya yakapana nezimbabwe electoral commission human rights commission gender commission public service commission taona zvakakodzera kuti tiallocate one of our executive members kuti aende achinoongorora kuti iroro bato iroro riri kumbosenza sei maapoindirwa anoitwa vanhu vanoenda kunosenza commission ikoko vanobhadharwa sei hakuna here chikiribiri chokuti unongotora hama dzako uchingozadza uye kana zvinhu zvemari mari dzinofamba sei
muungati here vamadomo ava tingaiti ishadow cabinet yehurumende iripo yezanu pf
aiwa tiki shadow kana kuti tinongoiti shadow cabinet nekudawo kuti zvedu tinei tingori ndo vanhu hatichapa basa rokuramba vakatarira kuona kuti zanu pf iri kuitei asi chaizvizva basa ravo nderekuramba vakadzidza vachiongorora kuti tichazoita sei kana tahurumende hapana chokudzidza kuzanu pf tingatovadzudza kuti apa aamamadai nekuti iconfusion chete saka taakuda kubvisa confusion vanhu vazive chokwadi kuti hurumende kana yapo izvi ndo zvakatarika titaura nyaya yetransformation tiri kutaura nyaya yekuti tichatanga kugadzira izvi nezvizvi nezvizvi kuti nyika ifambe ichienda zvakanaka
mutungamiri wemdct vamogen tsvangirai vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Hurumende nhasi yazokwanisa kubhadhara mabhonasi kuvashandi vari mubazi rezveutano kusanganisa vana chiremba navana mukoti. Mabhonasi aya aifanirwa kubhadharwa mumwedzi wambudzi nazvita wegore rapera, asi hurumende iri kutatarika kuunganidza mari kuburikidza nezimura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing abata mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande.
Tinokwanisa kukonfirma kuti mabhonasi vashandi kuti vana chiremba chete vese vari kuhealth sector vatanga kuona mari dzavo nhasi.
Asi kana tikunzwa kuti pane matambudziko ari kusangana nevanhu vanenge vachida kutora mari dzavo mumabhanga sezvo zviri kunzi mabhanga akawanda haana mari, vana chiremba vari kukwanisa here kutora mari dzavo dzebhonasi?
Mari dzacho hadzisi kutoreka mumabhanga nenyaya yekuti mabhanga ari kuti haana mari, so vanhu vakawanda vashoma kwanisa kudzitora asi kukonfirma kuti dzavamo muakaunts dzamo.
Saka mazvitambira sei?
Tingati reaction yedu kunyaya iyi iri paviri. Pakutanga I think tingati tinofara nekuti mari dzedu dzaiswamo finally mumabhanga accounts, asi iwo pane rimwe divi tainge kuti mari dzi dzanga dzaane nguva yakurisa dzingadai dzakauya chikare, so tinovimba kuti patichaenda kugore rinouya nyaya ichagadzirika kuti tizokwanisa kuwana mabhonasi edu uyi nguva ichiripo kuti tikwanise kufarawo nemhuri dzedu nanambuya yedu kupa Christmas nepamaholiday tiine mari dzedu dzemabhonasi. Asi tikangoti tiri kufara nekuti hurumende yamita pledge yayo, asi pane malessons ekuti gore rinouyawo zvinofanira kugadziriswa kuti mari iyo inokasika.
Ko, dzimwe mari dzepamwedzi dziri kuuya nenguva here mazuvano?
Kwedu kuhealth notisi mazera unoita kuti health sector yakazviisa payega, tingati dziri kuuya pamazuva atakataurirana aningati from January dzedu isusu kuhealth dziri kuuya, asi kune vamwewo macivil servants ndinonzwa kunzi kune matambudziko asi aningataure on their behalf.
Pambenge pasina kunyatsowirana panyaya yezvibvumirano kana kuti macontracts zvaakufamba sei?
Nyaya yakagadziriswa and kukuti panyaya yemacontract yanga iri nyaya dispute yanga iri pakati pehealth service board nevana chiremba vanga vasati vatanga basa, saka isu tanga tisiri directly involved pakuzoziva kuti nyaya yacho mafinal details, asi ndinoona vana chiremba vakatanga kuya kubasa semandi.
Saka kuya kuma outpatient departments kwanga kwanzi kwava kuita mutauro, zvinhu zvaakufamba zvakanaka?
Everything else zvese zvaakufamba zvakanaka, hakusisina maproblems parizvino.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa edivi rematikitiva muHarare nhasi ambotora nekuchengetedza mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi, achiti izvi zvine chekuita nenyaya yakaburitswa nesangano iri padande mutande ravo reZimbabwe Sentinel ine chekuita nekuda kubhombwa kwegushungo dairi. Gweta ranga richimirira vamudzengi vaGift Mutisi vanoti mapurisa ari kuti haana kusunga vamudzengi kwete asi kuti anga achida kuti vashande navo semufakazi panyaya yekuda kubhombwa kwekambani yemhuri yemutungamiri wenyika iyi. Tabata vamudzengi kuti vatitsanangurire zvatora nzvimbo pavanga vari mumaoko emapurisa.
Zvangoitika ndezvekuti vanga vachitivhunza. Pane nyaya yakabuda ichibudiswa nomwe mukomana anonyora achishandira from the media center, but izvozvi akabva kumedia center. Saka vanga vachitivhunza maererano nestori iyoyo kuti zvakafamba sei, nokuti mukomana wakaripota vakomana vana kuchata vaya vachiti tichaita mademonstrations, tichadii.
Muri kuti vachikubvunzai manga matorwa muri vangani?
Vanga vachindivhunza to be more because ndaenda ndiri ndoga.
Saka pane nyaya yavanga kupomera here kana kuti vangokubvunzaiwo semunhu wemuzimbabwe?
Ini handina kupomerwa nyaya. Isi vari kuda kutishandisa semawitness vachitora story iyoyo kuti inoprova kuti vakomana vaya vanga vachida kuita zvisina kunaka.
Saka imi matambira here zvavari kuda kuti muite izvi?
Isu zvataita ndezvekuti vangotivhunza kuti imi kwemunoshanda kuzvakamira sei, mavonero enyu estori ndapi. Saka isu tataura kuti story sokuiona kwatakaita tichakomenda, ndobva takomenda nokunyorwa kwayakaitwa nomunyori.
Saka muchazonge muchionekwa here muchizonomirawo pamberi pematare muri mufakazi panyaya iyoyi sezvavari kuda izvozvo?
Izvozvo hatisati taziva, because ivo vati kuda kuti kana vakazoda vachazotidana vakazoda kuti titaure zvenavo. Saka isu tichazoteerera kunzwa kwavari ivo mapurisa.
Asi semaonero enyu chiitiko ichochi chakusiyai papiwo semedia center pamwewo nekuve imi vamudzengi?
Regai nditi tangozvitorawo sekutogwa kwataitwa nemapurisa vachiti story yakanyorwa yakabuda pawebhusaiti yetinorana isu semedia center.
Saka magutsikana henyu nemabatirwa aitwa nyaya yose nemapurisa?
Pari zvino kuti titi mapurisa atishungurudza tingange tanyepa. Mapurisa zvaaiita pari zvino kutivhunza, vanga vachitotambura kuti vaone kuti takasununguka here mukutaura.
Vanga vari vaErnest Mudzengi, vanove mukuru wemedia center, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mumwe musikana wechidiki ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa ari kuKuwait, uko ari kushanda semusikana wemumba, anoti shuwiro yake ndeyekudzokera kumusha sezvo ari kubatwa semuranda. Muzvare Chipo Sanyika vanoti havatombobvumidzwe kubuda mumba mavanoshanda, uye havatombozivi kuti guta ravanogara rinonzi chii, asi vanongoziva kuti vari pedyo nenyanza. Muzvare Sanyika vanoti vakawana basa ravo kubva kune vamwe vanhu muHarare, asi vakanyepirwa kuti vachange vachitambira mari svinhu, asi pari zvino upenyu hwakangovaomera sezvo vari kubatwa sechikorobho. Vanoti kunyange zvazvo pane vazhinji vanoda kudzokera kumusha, vamwe vavo kutongogarira nhamo kuKuwait sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Sanyika kuti tinzwe zvizere nemagariro avari kuita.
Panga pane vanhu vaitaura nevanhu kuvai vari kumaofisi vachiti zvinhu unode here basa rekuita housemaid kuKuwait, then unenge uchipiwa salari $1,500.
Saka imi pamakasvika ikoko kuKuwait makawana muchitambiriswa mari yakamira sei?
Patakasvika bvata tambirwa neEthiopian agent ari kunoko. Ndibva taenda kumba kwake. Taenda kumba kwake manera acho andibva ndatoendeswa kumurungu wangu andiri kushandira zvizvo, anova ndiye sponsor wacho, akatumira ticket, mari yeticket nevisa. Saka ndibva ndakabva ndatotanga kutonzi watopa basa wakushanda. Asi mari yandakaudzwa ndichiri kuZimbabwe ndiyauchatambira haisiri iyo yandiri kutambira.
Pari zvino muri kutambiriswa mari yakamira sei?
Pari zvino ndinotambiriswa 70 kg, inova iyo $346 after 1.5 months.
Saka iye zvino izvi basa ramakanzi munenge muchiita ndora muri kuita here?
Basa randakanzi ndinenge ndichiita ndora ndiri kuita, asi rakanyanyisa basa racho because ndinoclina 17 rooms per day. Pane vana 7 vanoenda kuchikoro. Ndinowacha nekuva aine nazvese. Zvainzi kuchauya vamwe tu vanondibatsira but hapana achauya. Lazima working conditions achona akanyanyisa. Hauna off day, hauna free time. Chero time yavafunga ngokushandisa vakada kuya kuzokumutsa vanongomuka vashinge kushandisa. Hauna kuti ndaniita, hakuna izvozvo.
Asi munowanikwa uchibvumidzwa kutaura nehama neshamwari here kana kumbobudawo muchienda kuchechi zvimwe zvakadaro daro?
Handibvumidzwi kuenda kuchechi. Foni izvozvo vatobuda kuti ndikwanise kudayira. Ndakatozoita foni after. Ndatochema ndatovaudza saka inini handichada kushanda kana musingado kuti nditaure kumba. I lied kutoti ndine vana kumba kuti ndipiweni kuti ndibvumidzwe kushandisa foni but handina mwana anondinai. Zviri kurwadza. Ndida hangu kunyepa mashandiro achona akanyanya. Handisi kuabhuziswa sechuwani hangu but mashandiro achona ebasa akanyanya. Vanenge vachingokutukai. Vanoona maAfricans as vanhu vasina basa. Aiwa hatisike setinoda kudzoka. Vamwe vanenge vachitaura kuti tisika hatisa kudzoka kuZimbabwe. Hakuna mabasa, kune nhamo chichi ende tine vana vanoda kuenda kuchikoro, vanoda chikafu. Saka hatisike setinoda kudzoka, tingori vashoma. Vamwe vari kutoti we are going to spend the 2 years zvacho.
Vanga vari muzvare Chipo Sanyika vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuKuwait. Paita mafungiro akasiyana muvanhu zvichitevera mutongo wakaitwa nedare repamusoro rekuulawayo wekuti vakaroorana vasavhure nekuverenga mashoko anenge ari munharembozha dzevadiwa vavo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakatura mutongo uyu apo vaitongera Fortunate Nsoro uyu ane makore makumi matatu nematanhatu mujeri kwemakore gumi mushure mekunge awanikwa nemhosva yekuuraya murume wake Petros Mutasa gore rapera muna kukadzi achimupomera mhosva yekuramba kumutaurira kuti ndiani ainge atumira mashoko munhare mbozha yake. Vachitapi vanoti kuvhura nhare mbozha yemunhu asina kukupa mvumo kunotyora kodzero dzake dzekurarama upenyu hwake zvaanoda. Asi mutongo uyu wakonzeresa mutauro munyika apo vamwe vakurudzira mutongo uyu vamwe vachiushoropodza vachiti uchakonzeresa kuti vanhu varambane mudzimba. Amai Gwendolyn Chitemo vane makore maviri varorwa vanoti vafarira mutongo uyu zvakanyanya sezvo vave kuita kuti varume mudzimba vasavanetsere nyaya dzembozha nhari dzavo. Amai Chitemo vanoti mutemo wavaenzanisa.
Mutemo waisi wa I think inini ndinokufarira chaizvo nekuti baba vakasabata foni yangu neniwo handibatiwo yavo nokuti ivo vakabatawo yangu. Neniwo ndeenda kutoda kubatawo yavo ndichiona kuti kune chii chavari kuvika. So zviri nani kuti mumwe nemumwe agare nefoni yake chere ikarira here papi munhu auye kuzozvidayirira foni yake.
Izvi zvatsigirwa navatapiwa chakwizira vati vanotambira mutemo uyu nekuti unopa munhu wese kodzero yekurarama pasina munhu anoziva zvose zvaunoita.
Mutemo uyu wakanaka because unobatsira kuti pasaita nyonganyonga my families. All right. Privacy. Right to privacy. Confidentiality. Saka all right, mutemo.
Asi vaCrispe neShambe vanoti vanofunga kuti mutemo uyu uchakonzeresa matambudziko mudzimba sezvo vakaroorana vanofanirwa kunge vasina chinhu chavanovanzirana.
Mutongo mutswa waitwa ndiri kuona uchiparadzanisa vanhu mudzimba nekuti vanhu vakutogara vachirwa nekuti munhu achachengeta information yake yanenge awana mufoni zvinodzokodzera kuti vanhu varambane.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu vadzikamai Machingura vanoti mutongi akagona sezvo mutongo uyu uchienderana nebumbiro remutemo renyika unocherechedza kuti munhu anofanirwa kurarama madiro ake pasina anomumbunyikidza kana kuziva kuti ari kuitei. Vansoro vachazopika makore masere sezvo mamwe maviri achabviswa kana vakaita hunhu hwakanaka apo vanenge vachipika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Tishitarisa zvaitika kune dzimwe nyika, Ethiopia yatanga kutora ropa nekuvheneka vamhanyi vemunyika iyi kuti havasi kushandisa here mishonga inorambidzwa neWorld Anti-Doping Agency neInternational Association of Athletics Federations kana kuti IAAF. IAAF inoti Ethiopia iri panyika shano dzisiri kunyatsoongorora vamhanyi kuti vari kushandisa mishonga isingabvumidzwe here kana kuti kwete. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry avari kuita misangano kuBahrain vakurudzira Iran kuti imise kupa rubatsiro kune vanofurikidza mwero zvikuru zvombo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vaimbove varwiwo ndeyerusununguko vasangana nemutungamiri wenyika nhasi vaRobert Mugabe kuCity Sports Center muHarare, inova nzvimbo imweyo yavakambodirwa utsi hunokachidza nemapurisa muna kurume vachinzi vaida kuratidzira vasina kupiwa mvumo. VaMugabe vaudza vakarwa hondo ava kuti muchakabvu vaSolomon Mujuru naDr Simba Makoni ndovakapa kuti vakundwe musarudzo dzemuna 2008. Vamwe vakarwa hondo ava varatidzawo kusafara nemabasa amai Grace Mugabe pamwe nemamwe makurukota akaita savasevhia kasukuwere vachiti chigaro china vakasukuwere chekuona nezvemafambisirwo ebato chinofanira kupiwa kumunhu akarwa hondo yerusununguko. Mukutarisa nezvemusangano uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vaJoseph Chinotimba.
Musangano wedu waenda zvakanaka chose. Hapana kana chakachata tawapira zvichemo zvedu, vakaresponda zvichemo zvedu zvakanaka. Of course haungarespondi zvinobuda ipapo, asi nemashoko awo atitaurira tafara nazvo zvikuru.
Mune chivimbo here chekuti zvinhu zvichagadziriswa nekuti zvimwe zvacho zvaane makoreka?
Yeah, of course. Nyika yedu, you see, on economy haina kunatsa kuti kwesere, saka atingati zvese zvinogadzirika asi zvishomazvo zvatinofunga kuti zvinogadzirwa, like school fees, like health, mari zvokuti mahovhetens arapiwe and so on, izvozvo zvinogadziriswa because ndoo zvinhu zvatate chichema kuti vana vaende kuchikoro, vamakomberedzo edu vaende kundorapiwa and so on. Saka dzoo zvimwe zvacho zvichitora nguva kugadzirika, asi the main agenda yedu yanga iri yezvikoro nokutatsurana-tatsurana kwatatinga kumire zvokutatsurana bodo zvaari kuponda kuti aiwa ndazvizwa. Izvozvo zvose havi zvinopera izvozvo.
Asika vamwe vari kuti zvamuri kuda izvi zvinoti netsei vachinotimba vari kuti mwanyanya kutarisa zvevakarwa hondo chete, iyo nyika yese iri kumawere.
No. Hakuna kusikatariswi zvevanhu vakarwa hondo. If you ikoko kwauri kuAmerica, mawar veterans avo vakarwa Second World War neizvozvi vanoenda kune dzimwe nyika vachindorwa, even vakaenda kuna Libya kundobatsira Libya kuti vauraye Gaddafi, vanongoti mavo veteran vanovabatsira. Hakuna chavasingapuwi. Chinhu chinonzi war veteran vanhu vanofanika kunatsa kuchiona. It's not only the country Zimbabwe inochengetedza mavo veteran ayo, ana Namibia, ana South Africa, ana Mozambique and so on vari kuchengetedza mavo veterans avo nenzira idzodzi dzatiri kuti ngatichengetedzongo nadzo.
VaJoseph Chinotimba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nezvemusangano mukuru waitwa muHarare nhasi uyu, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi mutasa. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei nezvemusangano uyu.
Maonero andaita musangano wanyatso kufamba zvakanaka kana takatarisa wani zvanga zvichifungidzira tomboti manewspaper vachiti ivo vane pachirungu vane mareliable sources okuti musangano uyu hauzofambi zvakanaka. Nhasi kunenge kune zvibhakera takawanda wanda tudobi dobi tinoratidza kuti musangano sauyo uyu wanga usingambozofanira kunge uchiitika kana uchizofamba zvakanaka kana nokuzopera zvakanaka. Asi zvazoitika nhasi ndozvokuti kana iwo wamanewspaper hameno kuti mangwana vachanyora kuti kudini, navavowo futi vanga vachishuvidzira kuti pangava nedaka between mukuru wenyika namaoveterans, iyewo zvakare ari oveterans, ndomuka zvashaya basa. Saka muchidimbu musangano wafamba zvakanaka.
Vamutasa, maonero enyu pamusangano waitwa pakati pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakarwa hondo yerusununguko?
Maonero angu ndeyokuti zvinhu hazvina kunatsotaurwa zvichipera. Pane zvinhu zvataurwa nemaov veterans aya zvemamass suspensions zvekufamba kwomusangano nezvakadaro, asi chaitika ndechokuti vangowimbiswa zvinhu zvakawanda, mamwe mafamu nezvimwe zvakadaro. Saka hapana kunatsopindurwa mibvunzo yavanga vainayo kwaitika kunze kwokuwimbiswa zvimwe zvinhu zvavangawana.
Vachiri mhanzi muzvataurwa navamutasa izvi, munotiwo?
Aiwa, ndofunga ngatizive kuti donzo romusangano ranga risiri rokudhiskasa nyaya yesuccession. Yanga isiri nyaya yokudhiskasa kuti chii nechii nezvimwe zvakadaro. Asi musangano maov veterans vanga vane shungu dzokusangana napuresident vachiti honaka ndiwe watakasarudza kuti utitungamirire, asi zvakuitika musangano handizvo zvatati chiziva kuti zvinoitika. Vataura and then patron wavo ndokuzvigamuchira. Saka ipapapa kuti titi vanhu vanga veda kuti patroni vati okay ndichadai, ndofunga it's a bit difficult.
Vamutasa, tinoona kuti zvizhinji zvezvanga zvichichemerwa nevakarwa hondo zvinenge zvanga zvisina kunge zvazopiwa mhinduro sezvamataura apo. Tingatarisira here kuti pangaitwa inganzi follow up kana kuti mumwe musangano wekuzoziya zvanga zvichitaurwa zvakaita zvekuwedzerwa kwemari nezvimwe zvakadaro?
Dambudziko riripo nderekuti pane zvivimbiso zvinoramba zvichingodzokororwa. Iye zvino taane 36 years tabva muindependence, tinoramba tichingonzwa vanhu ava vachivimbiswa. Tiri kutaura nyaya yemaschool fees nezvimwe zvakadaro zvinodai zvatogadziriswa kare. Saka idambudziko rokuti vanhu ava zvinhu zvavari kunzi vanzwikwa zvazvisingazikanwi here, ndo chimwe chinhu chinonetsa ipapo kuti taitofungidzira kuti vari kupiwa maanswers kana kuti kuti zviri kugadziriswa sei pane kuti vanzi tazvinzwa.
Vachiri mhanzu, nyaya imwe yasimudzwawo nemacomrades inyaya yekuwedzerwa kwemari dzekubatsirika dzavanenge vachipiwa, naizvo zvakaita senyaya dzekubhadharwa vana vezvikoro. Vari kutarisawo here mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika zvokuti vangade kuwedzerwa mari idzi?
Munhu wese ari kuchema mari haiko. Wongu vachema, munhu wose wachema, asi ivo president vanova zvendoo patron vati vedu wei inyaya dzese zvichemo zvenyu zvese zvokuzvipatara zvokurwara and so forth zvinotovabata batavo. Asi nenyaya yemasanction zvinhu zvichakaoma, asi malittle resources anowanikwa iyawo achazama kuti dei abatsira vanhu.
Vamutasa, kune vamwe vari kuti musangano inganzi atmosphere yatyisidzira vakarwa hondo ava kuti vange vachibuda nezvavanga vaida kutaura. Maonawo sei?
Ndinoona sokuti havagoni kuti vanatsotaura zvinhu zvavo vakasununguka. Mamiriro azvazvakaita. Zvakangofanana nezvatakaona pamusangano wakaitwa kuVic Falls uya, waiita kuti vanhu varege kuita zvefactionalism, asi vachibva ikoko yakatowedzera. Saka tiri kutoona kuti musangano waitwa uyuka waitwa hawo zvichiita sekunge zvagadziriswa, asi ngatitarisei mazuva ari kuteera nyaya yefactionalism haina kugadziriswa, haina kuadreswa panyaya iyi.
VaCharles Mutasa, manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yemadzimai ari kuenda kuKuwait achinotsvaga mabasa opedzisira obatwa senhapwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, nichiti musaenda kukure, rambai muripo, tibatane panhau dzechirungu.